Mais on est dans des temps d'écouter politiques du groupe Les Royaux du Papa. Chocolat de Zikan was un jour où on a républicain. Et va d'unir les gens. Moi, je vais vous donner ma witness, ma document. Donc, je vous dis, va vous d'unir. Chocolat de Pachin.
Sika vakawanda vanoti nyaya dzeimpeachment idzi inyaya dzematongerwe nyika. Izvi handi zvinhu zvamanga musi, izvi handi zvinhu here zvamanga muchitarisira kuti ndoo zvinoitika.
Ano tinotarisira kuti zvinogona kunge zvirizvo zvinoitika inyaya dzepolitics yes. But tine tichida kuti zvinhu zvive netransparency, chokwadi chingobuda pachena. Dai vakavangabvuma havo kuti chi mawitness adeedzwa kutrial yacho impeachment. Madocuments ari kukumbirwa ne ma democrats auya aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii, ma video evidence aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii, chokwadi chobuda pachena ndore chakashata.
Siwo ivoka vema republicans vari kuti ivo izvaifanira kunge zvakaitwa nedare repasi rehouse of representatives vasati vauya kumatare nekudaro vakupedza nguva yesenate.
Izvi ndozvinhu zvandakateerera chaizvo kubvira panguva yekutanga. House of Representatives vakaisa maapplication avo nemasubpoena avo vachida kuti evidence ibuditswe, asi mukuru wenyika akaramba akaramba akati hakuna chinobuda. Ivo vakati ono will go with the evidence yatinayo, and zvaratidzawo futi kuti pane evidence imwe iri kutobuda yekuti dai zvangotaurwa vabvuma havo kuwhite house kuti vabudise zvinhu zvezvo zvingadai zvisina kumbopera. During the evidence dzeku House of Representatives vakaisa maapplications, vakatumira masubpoena but all were ignored. It's on record.
Alright, maita pane zviri kuitika izvi, pane zvingadzidzwa here neZimbabwe?
Ya, zviripo zvinodzidzwa neZimbabwe. Zvifanana nezviri kuitika kumusha kwedu yekuti mamembers of parliament yekuZimbabwe vanonyatsoziva chimwe chokwadi chinenge chiripo, asi kana the minority yaita kana motion yayo, tine mamotions akawanda ari kuitika kumusha uku. Kwakada kuti kuitwe motion yekudisapia kwaita Dzamara, nyaya iyo yakatsikwa tsikwa kuti chokwadi chisazikanwa.